Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndishiti hei no misoro ya na uzedu za nasi China Kurume 2 2017. Vana chiremba na wana mukoti voende rambiri nekura mama basa izo jiriku siya varwere varipanguwa ya kaoma. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe voenda ku Singapore kunorapwa vakawanda vachiti va Mugabe havana hanya nemamiriro akaita zvino muzvipatara. Kanzuru yemutare inotemera vagari chibage chavo change chave nemuchekechera. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. vanoshanyira zvirongwa zvekusimudzira madzimai nevanasikana zviri kutsigirwa nemuzinda wavo. Muchirongwa che Women's Round Table pa Live Talk na 8 p.m. tirikutarisa zvakatarisana nemadzimai mumwedzi uyo wekurangarira madzimai pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.